manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 25 2018.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Dzininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos kuSwitzerland vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hazvirevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Inzwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kunanga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union muchire mekusangana nemutungamiri weSwitzerland vaAlain Berset. Pamusangano wavaita nhasi vaBerset vanonzi vaudza vaMnangagwa kuti kuchinja kwakaitika muZimbabwe gore rapera kwakanakira Zimbabwe uye vakavimbisawo kuti Switzerland icharamba ichitsigira Zimbabwe. Musangano weWorld Economic Forum uri kupera mangwana. Asi vaMnangagwa vanofanirwa kunge vari muAddis Ababa kuti vapinde mumusangano weAfrican Union mangwana. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hapana chakaipa kuna vaMnangagwa pakuenda kwavo kune dzimwe nyika kunotsvaga rubatsiro. Asi vanoti vaMnangagwa vanofanira kutanga vagara pasi nevanhu vose vemuZimbabwe vanoruzivo votsvaga nzira dzekuita hurukuro nevavanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Kanyenze kuti tinzwe pfungwa dzavo pane zviri kuitwa navaMnangagwa.
Chokutanga, hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana dzimwe hurumende nevamwe vamapato akaita sevemabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu. Hazvina kushata izvozvo, asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba, tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura mamisiwo yayo kuti vanoda kuuya vauye, tinenge tichinyatsorevei chaizvo. Vasati vaenda vaMnangagwa vakaona vemabhizinesi, asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haisingori nyaya yemabhizinesi. Iya inobata mapato akasiyana siyana akaita selebha, mayuti, vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika.
Maifunga kuti vadini ipapa pavasati vaenda kuDavos?
Vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semaZimbabwe, taifanira kumboita matare nokutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo varikuda kuti nyika iende kuti. Muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo, vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizinesi, vapedza kuona vemabhizinesi vakati vachaona maovhetereni nemayuti, asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone vemapato eushandi leba nevamwewo vakamirira civil society, nokuti ndo kune chaunga chevanhu kuti vanhu vatowo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi.
Vakanyenje sei muchidaro?
Nokuti kana michinyatso yeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisa iwo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei mapurogiramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda, vakaona kuti hazvi kushanda nekuti Hatina kutora mukana wakuti tina sokara pasine vanu. Vanhu vange vachipenga nekutora chirongwa ichocho kuti chive chavo. Saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos hazvifanira kunge zvingori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi. Zvofanira kunge zviri zvinhu zvokuti vachitaura vari ikoko tese tine chigutsurura misoro tichiti hamuchanzwi. Vari kutaura zvatiri kutifunga semayouth, vari kutaura zvatinofunga selabour, vari kutaura zvatinofunga secivil society, vari kutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wandi westudio 7.
Zvichakadaro zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo zvekukoka vekunze kuti vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekugadzirisa ushamwari nedzimwe nyika kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos zviri kuyemurwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimiririra. Asi mapato aya anoti vanofanira kugadzirisa zvinhu mitemo yemabhizimisi pamwe neyesarudzo muZimbabwe nekukasika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vaMnangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekudyidzana nenyika dzepasi rese. Mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika reMDCT vaNelson Chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose. Vatiwo zvakakosha kuti vaMnangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo.
Tinodaira kuti vaMnangagwa vanenge vari kumboterera asi chichatadza kuvabatsira ndecho kuti haugoni kuenda kunotsvaga ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako. Saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kuitwa vaG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika.
Vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo dzinofanira kugadziriswa nekukasika.
Totarisawo mumareserva vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachitipe maserial number emaslip amakatora yekuvhotesa. Chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kuti tivake mabhiriji nedzimwe nyika. Tisati tavaka bhiriji pakati pedu hakuna mutumbi unogona kuyanana neumwe mutumbi usati wayanana pachawo. Kuti musoro uri uko, gumbo riri uko, chiuno chiri uko, wobva wati ngatiyanane neumwe munhu hazvigoni kudaro.
Mutauri webato reMDC inotungamirwa navo Washimunguve vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vaMnangagwa vagadzirise ushamwari hweZimbabwe nedzimwe nyika. Asi vati vaMnangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete.
Vari kutaura zvinotapira vari kuDavos kuSwitzerland, asi muno muZimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko. Tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sokutaura kwandaita. Hatina kumavona mareforms ndavatitaurira kuti ndakaita zvakati nezvakati 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 because apa vachiri kungotaura. Ndai kusarudzo tichiona zvati paground tataura paground pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dzefree and fair election.
Vatsinirawo kuti kunyange hazvo vaMnangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vari kutoshungurudzwa nebato ravo rezano PF.
Kuno uku tiri kushungurudzwa navanhu vezanupf vari kutuka vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kuvhunza mavota registration slips. Saka vanomada a
mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navaMnangagwa zvakanaka chose, asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena.
vaMnangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye, pane zvinofanira kugadzikanawo muZimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino hasati zvapo. Ivo batora vari kutungamirira vaMnangagwa rine ndo yakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka vaMnangagwa vari kungotaura asi isu seruzhinji rweZimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo. Zvinhu zvakawanda zvasati ndanyatsa kuona kunge vari kurevesa. Ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza nekuti zvizhinji zvavari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega vanosanganisa isusu kana nezvinhu nemaopposition kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro.
Vari kuda kukukwidza vakazvimirira muHarare Central muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika.
Asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka. Isu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa, tiri kutadza kana kudya muno nekuti mitengo iri kukwira. Totarisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinotiraramisa, mabasic commodities anoramba achikwira and zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino. Totarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavota registration slip munzvimbo dzakasiyana-siyana. Hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections nokuti intimidation inenge yatotanga kare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu ematebeleland nemidlands mumakore okuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe weavo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Pema questions wa mwari mifunzo mwe ni yae waifangwa kungu pindura shafano nyae kukura hundi nyae ma human rights abuses izo nyae za nshenga wae shambara pa mfunzo pa nje kungu nyazo tichiko saka isiswe chidiki tributi e waenda kuta force e wachano nye pera wani koko endi kuna wangu wekunze kwenye nika wanunga ida kuwa na kuso u benefita u mune shichero washa idu ne minda edu muno e wacha wanu kwa wachibata na ne wamunangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato rezano PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo kana pasina shanduko muupenyu hweveruzhinji pamwe chete. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevana ava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kweutungamiriri muzanu PF kuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Kweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonga-nyonga hazvireve kuti bato rezanu PF richakunda musarudzo. VaKagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu ukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muzanu PF.
Muziva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari, opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masitsa akawanda, asi muna 2008 ndoma yakawina. Chakai winis hakusi kukampena nekuti vanga vasina mari yekukampena. Ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika munyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivi kuti aripo here kubhurwa akamboenda kwaachiti musafupe makavhotera zano. Handizivi vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba asi kukauya dhongi vanovhotera dhongi, kukauya mumwe vachivhotera havanga vasingadi zano. So kana muchitaura nyaya yeopposition munofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yemabato. Tiri kureva vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu vakakonewa hokoyo.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gombo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. VaGombo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Kuti usiano ripo mukati ma government ya Emmerson Mnangagwa neya president Robert Mugabe ndewekuti Mnangagwa awedzera wandu wemasoja munyaya dzematongerwo enyika in particular muma election institutions ane zvekuita nema elections. Muri kuona kuti actually zvakaita kurita generali kuti azoita komza weZANU PF. Munhu uyo anonzi komza ndiye munhu ane relation nemastructures eZANU PF yese throughout the country. And munhu wacho iye anenge netainted history muvirusi electoral related virusi. Kandiye sarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chilida muone party waristi imwe rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaFarai Maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi bato reZANU PF rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaEmmerson Mnangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwava Mugabe. VaMaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemitengo vakati dai iri nguva yavaMugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemitengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mitengo iyi. Vatiwo kukokwa kwavamunangagwa kuDavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura neZimbabwe.
VaMunangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aiitwa navaMugabe ayo anga auraya ikonomi yedu. Vava munhu avo tokugadzira economy majishanisa zvinhu zvinoshanisa nedzimwe nyika kuti economy yedu ive and like a normal economy sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Uyezve tinotarisa tinoona kuti kudaidzwa kwavakaitwa kuDavos chinhu chikuru kupa kuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwa zvekuti pane mari yatobuda but fekti kuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muZimbabwe uko kuDavos uko vanowana mukana unotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda vakuru vemakambani akawanda unova mukana watanga tisina nguva yese nokuti kubva kumasure kwose kubva hapana munhu aitomboda kunzwa nezveZimbabwe.
Asi maonero avamaveza panyaya dzekukwidzwa kwemutengo anopesana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa svondo rapera. Mumwe wavatevedzeri vavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifanirwi kusvika kuvatori venhau izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSomalia inoti ichatumira vana makumi matatu nevashanu vakanunurwa kubva pane imwe kamba yechikwata chinopurikidza mwero cheEl Shabaab svondo rapera kunzvimbo dzinobatsirwa vashungurudzwa dziri kubatsira vaimbove vapanduki senzira yekuti vasangane zvakare nemhuri dzavo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vapomera vanhu vekuPalestine mhosva yekusaremekedza America nekuramba kwavo kusangana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence panguva yavaishanya kuMiddle East mazuva mashoma adarika.
Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti sarudzo dzinoitwa mukati memwedzi mishanu kana kuti chikungura asati asvika vana veZimbabwe vave nemaonero akasiyana, vamwe vachiti mutungamiri wenyika haasi kutevera bumbiro remitemo kana achiti sarudzo dzinogona kukasika kuitwa kunze kwekunge paramende yaparadzwa. Asi vamwe vari kutiwo vamunangagwa igweta rinoziva nezvemutemo zvekuti havangaende mudondo panyaya yesarudzo iyi. Vamwewo ndivo vari kuti chiri kuitwa nemutungamiri wenyika chete kuzivisa vana veZimbabwe pamwe nevemapato anopikisa kuti rwendo rwuya rwataifamba rwekuenda kusarudzo rwave kusvika kumagumo, saka gadzirirai.
Pamutemo zvinonzi sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pa 22 chikunguru na 22 nyamavhuvhu kunze kwekunge vamunangagwa vava nazvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenhengo dzeparamende zvinowirirana nedanho rekuparadza paramende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu nezvemashoko emutungamiri wenyika aya.
Ndobva pakutanga kanga tarisei Munhu ari kuzvitaura kuti ndiye mutongo wamiriri wenyika plus he is a lawyer igweta rinozikamwa pasi rose. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti my election sarudzo muZimbabwe dzinoitwa every 5 years. Saka mukuru uyu ari kuudza mumwe weZimbabwe kuti imini ndinoda kuita nezvamatongero enyika, garai makagadzirira gwendo guya gwakuda kutanga. Kana maelections toita motiziva kuti ari kuzoitwa munana June or July, zvotipinda kuti zvipinga mupingi zvimwe zvinoita kuti maelections aveko kana kuti asaaveko zvinge zvagadziriswa. Saka apa hapana chinoshamisa. Zvakare vari kupawo avo vanopikisa o vanokuvidzana nezano PF kuti aiwazve musazoti takakudzumai.
Dr. Magaisa, munoonawo sei mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu iri kuuya iyi?
Kuona kwangu zvinhu zvakagara zvepachena kuti sarudzo dzichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rineri, nendava yekuti zuvawo richiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika, vakapinda musunoonoka. Saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines, hazvingashamisi kuti varoda kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo maelections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musi wa 23 August, nekuti constitution yedu bumbiro redu remutemo rinoti maelection anoitwa within 1 month before kupera kwetemu yeparliament. Temu yeparliament inopera musi wa 23 August, nekuti vamugabe vakagadzwa musi wa 22 August 2013. Saka ndopanopera 5 years. Zvisinei, zvinogona hazvo kuti purezidendi vaite kuti maelection aitwe nekukurumisa, asi zvinoda kuti parliament iitwe dissolve. In other words, parliament inofanira kugara basi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zvedu zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna Machi, zvinoreva kuti president vanobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze. Saka zvinogona kuita, hazvinofanira kuitwa pamutemo.
Vachiri mumhanzi munoti ine mashoko aDr. Magaisa.
Aiwa ndizvo zvokava Magaisa igweta, sokutoda kuita kuti mutungamiri wenyika igweta. Saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvonga mupopoto kubato rezanu PF, kumapato awo anodini anopikisa. Saka zviri kumunhu wese, zviri kumapati ese, zviri kutungamiri wemapolitical parties akasiyana-siyana, ava ndoda kudini kupinda musarudzo idzidzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa. Ndofunga zviri pachena kuti purezidendi vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muZimbabwe, munhu woga woga anofanira kunge ane chekuita chokuwedzera kana kusubtracta, so that zvinhu zvedu zvinyatso kufamba negwara.
Dr. Magaisa, tinombozwa vamwe vachitaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pagumbwa gwaro revavhoti kana voters roll neproclamation, poitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me6 months here kana kuti kwapera 6 months?
Panofanira kuti paite nguva kae kuti kana voters roll ichinge yagadzirwa, sezvakaita patira apa handiti voters roll iri kugadzirwa patsva. Saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho ikliniwe kuona kuti vabvisa maduplication. Then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll, yekuti kana ichinge yapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here, rakanyorwa zvakanaka here, uye rine address kwayo here, zvinoita kuti vazovhota zvakanaka. Saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vari parunare kuKent kwakare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chiri mumhanzu vari muHarare.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mutlanganya uye achitiudza zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 VOA Shona paFacebook page redu nechirongwa cheLet's Talk. Ngatikurukurei.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuDavos uko mtungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapedza urongwa wavo wekuDavos paine mafungiro akasiyana siyana pamusoro pemashoko avakataura nezuro zvakatarisana nezvemabhizimisi uyezve nenyaya yegukura hundi. Regai tiende kune vamwe vapinda pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndrukuna media chandona pana vaMnangagwa ka havana kuchena because ndichitarisa for the past 37 years they were together with Robert Mugabe saka hapana kuzvichenesa kwavanomboda kuita zvakabuda kubva kuDavos nando zvinoto akanyika kashinja tinoda kuda new government noti ZANU-PF yati saka kutombonzwa nezvayo wemapato anopikisa vandoona ngavafane kungwarira panyaya yemabarot paper aya hozi tikasangwara futi vanopikisa vacho tinoitwa zvatakaitwa 2013
tina mukoma Friday masa vari panhare pari zvino regai tiende kwavari. Halo mukoma Friday makadiko
munofara here mwanaliyo ndogara mubhindura zvazvinoita ndezvekuti manjira vari kuzama kuda kubhiudha nyika yanga yakaonongwiwa na president Jim Gabe saka ivo kuona kwavo isusu tiri pasi pakazvizazi tinofunga kuti tine ushamwari kutsvagwa uyu kufamba kuita mutungamiriri wenyika tinotsvaga shamwari kuti dzingatibatsire kuona dzazvinogona kufamba hazvo ndikufarira ndechekuti kana pari maelection apa mutungamiriri wenyika akataura kuti vari kudawo nyika dzekunze dzinenge dzichimirira pati inenge yahwina yakafana maopposition party dzinongotanda zvinenge zvabuda ndokutora kuita mutungamiriri wenyika
zita rangu ndishanda kwatakawiran vokuma Pretoria South Africa inini handioni chakashata zvakataurwa nemutungamiriri wenyika sevana vezimbabwe taitambogonawo kuti tivasomukana sekukurudzira kwavaita vekunze kwenyika kuti dai vagona kupinda vazogadziravo nyika yezimbabwe because zimbabwe isiri zimbabwe yatinoziva zvachose saka taatishuvirawo kuti dai vemabhizinesi ekoko kwavaitwa napresident vagonawo kupinda muzimbabwe uyezve chimwe chandandichikumbira ndechekuti dai tagona kuti tikangane zvakaitika kumashure timove on nelife yezimbabwe nokuti tikaramba tichidzokera kumashure hatina zvatikagona kuita muzimbabwe kunze kwokutoti tinogaramba takagangogara pasi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu che Women's Round Table na 8 PM tiri kutaura pamusoro pematambudziko anonzi akatarisana nevanasikana sezvo mimwe mitemo iri munyika ichinzi hainyatsochengetedza kodzero dzavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001-202-465-0318.
Kambo ndinda mubata kubva kuna Japreza tabatasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musere nhaudza nhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyadzo dzematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakureve kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Dzininga.
Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anukone kane mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC, dekusiya mina Chris Gande na Ntungamili Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zulugandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 25 Zibandlela 2018 ngu Chris Gande.
Lo Ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakubenqabela ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazavula. Kanti ke kuqakathekile ukuthi sizokwazi ukuthi ngene iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo esidlile kumbe siphethwe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ngokuhlangana losowabo wasesicaleni bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenza kahle. Kodwa ke thina singabantu lokho sifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala njima bani.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentatheli izindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokheli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esakazweni weStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakule Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni weWorld Economic Forum ukuthi eZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi esa-49% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lo mkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Afrika ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sivuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi baba Nkomo ukuthi khonokho kuyikona okuyikhona obekuvele kubenqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe iproblem yayikhona kwakungumgabe njalo iproblem abarelayo umthetho onalo indigenization umnangagwa asesithi wona hayi uzasalela ama-diamonds ye-mining nxa kuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube nqabeli ukuthi bezoinvesta ngibona ngani bazabuya kanti ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ebabalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo esidlile kumbe siphethwe kuhle bona kwabo kuphela i-interest yabo iwezomnotho lingabavumeli ezomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugula undi kunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani ezimbabwe abala problem kodwa lingaqalisa ukuthi lithathe umnotho libe nqabele ukuthatha umnotho sebesiyayiproblem sebesiyagada phezu kwentaba so iyiproblem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela ngabantu ngeke wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho
alubana ulakho ukubacebisa aba kwamanye amazwe ubungabacebisa uthini
engingakutsho nkomo yilokho angifuni ukuthi kuthiwe uMagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi invest eZimbabwe hatshi ayisikho lokho engikutshoyo nanku nkomo mina bengiisifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho lalo ukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso na yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo omuntu na enziwe ngendlela ehlonipha uzulu jikelele ngabe ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokhu okuyikhona lokusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kusizolo okunjengakhona lokhu okwenzakala kathesi ukuthi amasosha abhize enkayi ebesabisela abantu bebeyadinga izinto ukuthi abantu bevote bizane nxa konke okuyizinto khonokhu kungaphuma nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo ngumjuro owinileyo kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresident hayi mbona ngani lokho kuyabe kungasadingakali inye indlela ekhokhela ekhethweni ibe yindlela eqondileyo ebalulekileyo enhle
umnumzana mqondo banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekolebhilithane
Izizalwane zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho ukhetho njalo wathiya abantu belolaka ngokubalekela kwakhe uphendula udaba lombhuqazwe weGugurawundi uAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo
eseDavos umongameli Mnangagwa ube lengxoxo lentatheli zindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho ezokhetho kanye lodaba lombhuqazwe weGugurawundi izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela umongameli Mnangagwa ucashe ngomunwe ekuphendulweni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe
sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo weGugurawundi uyawuvika abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenza kahle kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala ndima bani
umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulilima West uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi
akumangalisi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe weGugurawundi
olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso yeThis Constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthi umongameli uxhamande ngodaba lombhuqazwe
Ngikukhuluma ngekrowe nje kwaMnangagwa khona ngale ngaseDavos ayikachachanga kakhulu ikukrowe nje ubekhanya sibili ethamalaza in most of his responses okuthengisela ukuthi he was trying to strike ibalance between lokho akwaziyo lalokho athi ifuna ukuthi akukhulume.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi uMnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akana sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba endakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga uMnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi ungumnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophathe kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe nomanje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum, le ndlela achaze ngayo udaba lweGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezalwane zeMatabeleland ukuthi-ke okaMnangagwa uvika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili le athi uyisayinile. Okukhona ukuthi uMnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitsho yena kunguye owayekhokhela lokhu kutshengisela-ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kweleSwitzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni womhlaba oweWorld Economic Forum lapho abanengi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuthiye iningi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebeleni leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazo weGugurahundi kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecatsha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenzele inhlanganiso ye-ProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yi-Virgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kuvika obatawile masuku.
Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele nemuli zabo. Uhlelo lwe-ProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso ye-ProWeb unkosikazi Ophelia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu be-ProWeb abaseHarare bananzela ukuthi kobulawayo omama bakobulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibhizinesi ziranwa njani. Basebuya lapho ukuthi bezoncedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinesi abo ebelobuciki obukhulu. ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenza ngama business abo. Bekubhale phansi, bebekwazi ukuthi i-business iyodwa, i-personal life iyodwa. Bekwanise ukuthi ngabe kuthengisa befaka imali eceleni engahlangani le mali endlini. Befaka ama systems abo wonke in place. Bekwanise ukuthi bebhadale ama taxes ngoba ukuqhakathe ukuthi inqamde run i-business ebhadala ama taxes. Abantu bezimra babuye lawo benqusiwe ngabantu be-proof ukuthi bezofundisa umama ngokuthi izimra kuyini, ukubhadala i-tax kuyini.
Omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu. Ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa. Yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalo luhlelo lwe-ProWeb le-Virgin Unite, uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa amabhizinisi abo. Mina ngaqalisa le-ProWeb ngingomunye wabafundayo kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama. Ngangibancedisa ikakhulu ukubhala ama-business plans.
Abohlangothi lukahulumende olwe-small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omutsha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho. Bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele. Omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa.
Ngaqalisa iDingindawo Gardens ngisenza i-horticulture le events the place kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela i-training le mentorship kwakungekho ngakho ke ngayinvesta a lot of money imali liyana yaye eganyeni kodwa anzange ngidele i-partner yami ya give up lami kwasekungani sengive up ngoba kwasekunzima.
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulife Talk lamhla kuhlelo wasihluzeni bomama kuhlelo olukhangele labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wawele Melika wethesa abe Palestine ilizwe labe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana loPence njengoba uTrump esekele ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo.
Uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalo becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab ngeviki edluleyo ukuthi
baye kulunywa labo zingcwethi eze lapha okuphathelane lengqondo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa uNtulikazi engakafiki. Umnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esematasatasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa okuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Cassius J. Zimana Mpofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla leMDC leMDC Alliance siphansi sokuZulu sobe sizama ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto lokuthi sibathembisani njenge-alliance sokuthi libe sikubandla le-MDC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa uPresident Mnangagwa nxa yena esesithi ukhetho kasoze libe khona ngoJulayi, isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi ajintshe isisekelo sombuso abesifaka leli langa yena lifunayo.
Mnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani, ubona nganamalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe kakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluza ababhekane nalo, ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenza endaweni leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili, kodwa kunediscord ekhona phakathi kwamabandla aphikisayo. So kuningi bona njengamabandla aphikisayo kusafani bakwenze, isikhathi siphelile, akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kugida abantu isikhathi manje njengoba besesithembe ukuthi ma-i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na, ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edividene ngamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzekalayo okungahambi kuhle, njengakuzani lakho kuyafana kulokuxabana okunye okufihlwayo, ukufihlwa kwenzakala ebusuku emini ukuthi esiyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lonangokwalo hhayi alutshengisi sifile ukuthi kulokuyama-elections abuyayo njalo aqatheke kanganani ebantwini.
Makhomalo, uthini wena ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Ngikodwa lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu, ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemsebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu isigubu. So lanxa singena kuZulu asaze sibone intatheli indaba zithilandela njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo izindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funafuna bani. So yilo dubo olukhona kanti sikhona. Yebo, naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekile ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena iZimbabwe yonke ebuza uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo olubuyayo. Abantu bathi kumele sibambane, bathi kulezinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ikusasa kaZulu. Osokuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hayi bo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu, thina esikufunayo yikuthi libambane uma lingabambananga kakula ngcedile ukuthi sivote noma kunanto ezaphuma ngoba babampofu ngakhangela khathesi nxa kule moto ethengiswayo $100 mina nge-$99 wena ule dola singayekile ukuhlanganisa i-99 ledola leyana imoto leyana kasiyithengi lawe we-99 asoze nganelise ukuyithenga lawe wedola awusoze nganelise ukuyithenga so sokuqathi kuqakathe ukuthi sikhuthaze uzulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigodwe ngezulu njalo inkokeli lezo zilandela imfuno kazulu
Mnumzana Mpofu isikhathi kasisavumi phosela kwe lokugcina
hayi mina ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye inkokheli zethu ezikumabandla phisa sicela bakithi libambane likhulume ngezwe lilodwa kungabi khona olwela amandla lilwele abantu lakhethwa ngabantu liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba lapha nangekho lapha kuthi kwakungcono ukufa ibandla kumele lilwele abantu abalikhethayo makhumalo salicela kusukisela kupresident kuchandra kusabuncube bonke labo othokozane okhuphi labo abednego sebenza ndawonye likhulise ibandla abantu bathola bakufuna abantu bafuna inkululeko abayazi inkululeko abantu bezimbabwe
alo ke umnumzana Cassius Jesus Manampofu ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ndawonye lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo
amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan, kanye lokukhela ilizwe leIsrael. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le nomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende weIsrael, umnumzana Benjamin Netanyahu, lenkosi yeJordan, uKing Abdullah. Uthe kule nguquko emangalisayo endaweni yeMiddle East lapho izida esezikhumisana khona umlota njalo ezinye sezisebenza ndawonye kuthi ke abantwana baka-Isaac lo-Ishmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okuningi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucaca adlalela eMiddle East. Kubatshele ukuthi amalucaca abulala amaJuda, amaKristu kanye nalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucaca awe-ISIS. Okwamanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abathwaliswe nzima ngamalucaca eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ulindela emamkhophozi emnyana wami elele uyesaza nanza ulindela vela manya ubantu
Brenda Fasi umuye kuba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum namuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethule ekwele Switzerland.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.